Mutongi wedari ra magistrate kumbare va Sten Mambanje vati vamunengami nevamwe vashanu vakasungwa musha we Glenview vabhadhare madhora mazana mana pamunhu mumwe chete uye kuti vagare panzvimbo dzavakataura kumapurisa nekuti vazvipire kumapurisa kamwe chete pasvondo kudzamara nyaya yavo yatongwa. Vatanhatu ava vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pakuratidzira kwainge kwakarongwa nemubatanidzwa wemapato anopikisa anoda shanduko mumitemo yezvesarudzo rinonzi National Electoral Reform Agenda kana kuti nera nemusi wemugovera. Amai Bunjira avo vakasungwa nevamwe vanomwe mumusha wewaterfalls vanzwiwo vabhadhare madhora mazana mana pamunhu mumwe chete uyewo kuti vaende kumapurisa ekuwaterfalls kamwe pasvondo pamwe nekuti vagare pamba dzavakaudza mapurisa kusvika musi wa6 Gumiguru pachatanga kunzikwa nyaya yavo. Mutongi vamambanje varamba chikumbiro chemuchuchusi vaDaniel Machimbiri chekuti vanhu ava vasabhadhara mari yechibatiso sezvo sangano ravo renera riri kuronga kuramba richiratidzira. Vamambanje vati hapana humbo hunoratidza kuti nera iri kuronga kuratidzira kune mhirizhonga. Mutongo wanhasi wapiwa vasungwa vasipo sezvo vamuchimbiri vati vemajeri vange vaita dambudziko rekuvaunza kudare. Asi rimwe ramagweta evasungwa vaJeremiah Bhamu varatidza kutsutsumwa nazvo vachiti zvinoshamisa kuti hurumende inoshaya mari yekuunza vasungwa kudare asi isingashayi mari yekusunga nekuendesa vanhu kujeri.
Tangoti dare ritarisise kuti kana zvichinzi vanhu vari kuvaendeswe kuchikurupi vanhu veprisons vanenge vakagadzirira uye vaine chido chekuvaendesa, asi kana vanhu vakudiwa pamberi pedare ndopatinozonzwa kuti hakusisina fiyo hakuna zvakati.
Vabhamu vatiwo kunyange hazvo dare rapa mutongo wekuti vasungwa vabhadhare mari yechibatiso sekukumbira kwavakaita, mari yacho yechibatiso yakawandisa sezvo mari iri kunetsa mumabhanga. Rimwe remagweta evanhu ava vaMoses Ngomo vatiwo vamwe vavo vanogona kutadza kubuda mujeri nekuda kwekushaya mari iri kudiwa.
Chikonzero chebail hachisi chokuti vanhu varwadziwe, ndichongoti vanhu vape rubatso kudare kuti kana nguva yokutongwa yasvika tichadzoka.
Mumwe wevatevedzeri vemukuru weMDCT Engineer Elias Mudzuri avo vange vari mudare nhasi vati bato ravo richamhanya-mhanya kuona kuti vasungwa vese vaburiswa muturongo.
Ya, tinongotsvaka-tsvaka. Actually, ihondo yemuZimbabwe ndoyese ndezvaibvira. MaZimbabwe naenda kanzaro-kanzaro achikandawo madhora-dhora. Vakaona kutarisa kudana America mapolitika parties anowana mari kuvanhu. Munomu isitoti izi kuti munhu awane kuti vane nhamo wevanhu havana mari.
Zvichakadaro mudzimai wavamunengami amai Rutendo Munengami vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti murume wavo apiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, asi vati murume wavo akarohwa zvakaipisisa apo akasungwa nemapurisa. Mune imwewo nyaya, sangano rinorwira kodzero dzemadzimai reJustice for Women rinoti harisi kufara nekushungurudzwa kuri kuitwa madzimai nemapurisa zvikuru sei pakuratidzira kuri kuitika munyika mazuva ano. Mutauriri wesangano iri aMichael Z. Chirinda vanoti vakadzi vakawanda vakasungwa svondo rapfuura vakarohwa zvakaipisisa, vamwe vakarambidzwa kuyamwisa vana vavo vari muusungwa. Sangano iri rinoti riri kupa hurumende nemapurisa mazuva manomwe kupedza kushungurudzwa kwevanhukadzi nemapurisa, uye kana izvi zvikasaitika vachatanga kuratidzira kudzamara dambudziko iri rapera.
Kana hurumende ikasatevedza zvatiri kuda, isusu tichatanga nekuratidzira muguta rino reHarare.
Zvichakadaro, mapurisa anodzivira nyunganyunga kana kuti anti-riot police ave kugara ari mumigwagwa mizhinji muHarare zvichitevera kuratidzira kwave kugara kuchiitika muHarare nemamwe maguta. MuHarare, mapurisa aya ari kugara panzvimbo dzinowanzoungana vanhu vachiratidzira dzakaita sepadare reParamende, Africa Unit Square, Market Square pamwe nepaparkade iri muna Julius Nyerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.